manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 13, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiitiko ichi kwemapato makuru maviri ezano PF neMDC. Muri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Magweta ezano PF ari kumirira mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa anoenda kumatare kunosvitsa magwaro avo asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vati nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza upfumi hwenyika. Mashoko avaMunangagwa aya anouya panguva iyo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre, apo panga pachirangarirwa magamba enyika nhasi, vaMunangagwa vati yave nguva yekutarisa upfumi hwenyika, sezvo sarudzo dzakapfuura.
As I stand before you today, therefore, I see a nation of heroes, a nation of warriors, a nation of peacemakers.
So at 30 July, makasumuka mukataura zvine mutsindo. Magaradza pasi rose kuti tinokwanisa kunge tichitsvagarutsigiro semapato murunyararo tisina mhere mhere mamwewo mapato edu anokwikwidzwa aitakwikwidzwa navo vakatsvagawo rutsigiro rwavo pasina mhere mhere ende titarise mberi tichivaga nyika yedu murunyara hatifani kunge tichitarisa zvemiga mupinyi zviri mumashure zvekuti tivamwe tichitarisa zvemakoti zvematare achiripo ndichoda aita vaga nyika yedu taenda mberi.
Rimwe gurukota rehurumende yavaMunangagwa vasupa mandu wanzira vati chakakosha ndechekuti hurumende ione kuti vechidiki vaenda kumabasa uye maindustry avhurwa zvavati ndirwo rugare rwakarwirwa nemagamba enyika muhondo yechimurenga.
Chakakosha kuti tipe vanhu mikana. Economy haiwakwe negovernment, economy haiwakwe namaminister, economy haiwakwe nemaMP, inovakwa nevanhu vanotsvaga mari, mabusinessmen. Ivavo vanofanira kupiwa mikana yakakodzera kuti vakwanise kuita mari dzavo. Vanofanira kuvhurirwa madoo kuti vaite mari zvisina tsvete. Vanofanira kugadzirwa mitemo inokurudzira mabasa avo, inoita kuti vakure. Kukura kwamakambani ndokukura kweekonomi, ndokuvandudzwa kwamabasa, ndokugadzirwa kwemigwagwa, ndokugadzirwa kwetelecommunication. Saka ndofunga kuti zvakakosha hurumende ichingopinda itsva kuti igadzirise nyaya yemapolicies ekuencourage vanhu kuti vapinde mubabasa yekuita mari.
Chipangamazano chavaMunangagwa vaChristopher Mutsvangwa, avo vakakundwa musarudzo yemumiriri weNorton muparamende, vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kukwikwidza zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru kumatare, vanofanira kusiyana nenyaya dzekumatare voya voshanda pamwe chete navo mukusimudzira upfumi hwenyika.
Zimbabwe ndeyedu tese. Vachamisa kana makundwa muda kutonga sei nyika yamunenge musina majority kuparlament. Asi munongoti musi wamasarudzwa mobva madissolve parliament todzokera kuti kumaelection. Hazvigoni makaruza kuparamende makaruza chibatana ine vamwe nzvimbo yenyu irimo muZimbabwe chigaro chenyu chirimo hapana pamunoshayiwa batinokwana tese tobatana tomboisawo pfungwa dzekuti kurwira zvekutonga munyika handizvo zvine basa chete asi kuti tivake ikonomi
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vavhivhidhi gwede vati hapana chingafambe munyika munyaya dzehupfumi kana paine makakatanwa ezvematongerwo enyika
Upumi wenyika hauvandudzwi nehurumende ine vanhu vari kuti mukati meZimbabwe vachiri kunyunyuta nenyaya yesarudzo saka zvitibatsiri kuti isusu titi ngandihandei kumberi nenyaya yebudiriro tisati tagadzira nyaya yesarudzo nekuti nyaya yesarudzo inyaya iri pakati kati kana kuti panhoso penyaya yekuti zvingafamba sei munyaya yebudiriro yenyika Sarudzo dzinoitirwa kuti pange pachiwanika hurumende inodiwa nevanhu, hurumende inotsigirwa nevanhu, hurumende zvakare inotsigirwa nevari pasirese. Kana tisina kuita izvozvo, hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatingakwanisa kuenda kana tisati takwanisa kugadzirisa. Nyaya kuti sarudzo dzeZimbabwe dzakaitika muna 2018 dzive dzakachenurwa. Saka nyaya yaitwa navachamisa kukoti inyaya yakakosha zvikuru.
Nhasi kuHeroes Acre kwanga kuine vanhu vashoma zvichienzaniswa nezvinomboitika makore apfuura asi kwanga kwakazariswa nemauto nemasoja ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Tichere panyaya zuva remagamba MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti nhasi zuva rekurangarira magamba akarwira rusununguko rwemunhu wese Bato iri rinoti apo nyika iri kucherechedza zuva remagamba zvakakosha kuti nyika itarise kuti yaita zvakadii mukuzadzisa shuviro dzemagamba akafira rusununguko mumashoko aro kuruzhinji rwevanhu bato ravachamisa rati zuva ranhasi riri kucherechedzwa mushure memasvondo maviri nyika yaita sarudzo idzo inoti hadzina kugutsa munhu wese uye maitirwo akaitwa sarudzo idzi munongedzo kumatongero ezano pf makore makumi matatu nemasera apfuura Mutauriri weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti vatora zuva ranhasi rekurangarirawo magamba avo akafa achirwira rusununguko kubva kuutongi weZANU PF. Ngatinzwei hurukuro yavaita nhare yeChoto weStudio 7.
Zuva iri kwatiri rakakosha zvemandorokwati. Tirikurangarira magamba edu achiri mapenyu vakanga vachirohwa nezano vachirwira rusununguko munyika muno torangarira magamba edu apfurwa mazuva apfuura vana vemuZimbabwe vari kuedza kurarama vachiurayiwa nezano ndo vanhu vatikurangarira vame vatikurangarira zvikurusa ndibaba mufi baba Richard Morgan Tsvangirai namai Susan Tsvangirai tasvika pachinhano ichochiti nemhaka yekuti baba Tsvangirai vakaedza kurwisana nezano kuti vaibvise muchigaro ndo vanhu vatinorangarira ivavo tina comrade wedu itai dzamara nanhasi watisingazivi kwaari asi tirikunamata kuna ishe kuti kuweevha kwaari adzamara itai ishe torodzai mweya wake torangarira magamba edu ese eMDC akaurayiwa nezano
ko imi makwanisawo here kuenda kunoungana nevamwe kuHeroes Acre kana kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri matunhu dziri kurangarirwa magamba akafira nyika
tese tinoziva kuti zuva iro riri izuva rezano takatoziva kuti zvakakosha ndokuti timborangarira nesu tiri toga magamba akatizwira pahondo yerusununguko 98 pavakadzoka kumusha ivavo tovarangarira because vakatirwira hondo kuti tibvise mabhunu aitishungurudza tisingazive kuti kubvisa mabhunu kwatakaita takazoita mabhunu echitema manje ndo akutotishungurudza kupfuura mabhunu acho aitishungurudza tinovarangarira ivavo but hatingamboendi tonoungana nevanhu vezano vanoshandisa zuva iroro kutsoropodza vana vemuZimbabwe kushungurudza vana vemuZimbabwe kuita vana vezimbabwe zvipa hatifungi ndivoga vanofunga
imi urongo wenyu hwokurangarira vanhu vakaita sana baba Tsvangirai mai Tsvangirai vanaitai dzamara pane pamaungana here kana kuti muri kungovarangarira munhu ari kumba kwake
tasanga na maofisi zenye MDC, tova taita minamato, tova rangarira, tochema kana tichema, toimba, todini, vame kwa unengo uri, kana tuna ukwanisa kuenda, munamato yavo ya varu gita kuchimba, ndio yakakosha.
Urongwa wenyi mimi sema onira amunozviita, mnenge mkida kuti zvare Heroes Day rifambiswe sei?
Isusu turi kuti zvare Heroes Day ndere kuti vanhu vatinoti mahero ngazvibve kuvanhu. Kuzikana uri munhu unenge uchishanda nevanhu, vanhu ndivo vanoziva mabasa ako. Paunoshaya vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti aiwa muzvare komano nekushaya kwaakaita basa rakatiitira iye achiri mupenyu. Isu sevana vemuZimbabwe ane kodzero yekuti aende kuHeroes Acre. Iko zvino Heroes Acre yedu ine mbabva dzimwe dzinotyisa dzokuti kana vakandiendesa ikoko ndafa ini handina chokwadi kuti ndingapagara ipapo.
Mutauriri weMDC muzvare Thabita Khumalo vachitaura vari muBulawayo naRaychoto weStudio 7. Vana, madzimai pamwe nevarume vakasiiva nemagamba akapiwa ruremekedzo rwemagamba enyika vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo upenyu huri kuvaomera. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba, dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumende kuti dzirarame. Amai Josephine Madakwa Marova vane murume wavo akavigwa pamarenda emagamba muchinoi vaJameson Madakwa. Vanoti hapana chavari kuwana kuti vararamise mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Madhaka akafa vasati vaitwa yaibva veibve vakarangarira vana vake kuti munhu akarwa hondo zvakasimba ende akari komanda avana vanga vatoshaya sazvakazoita. Varangarirwawo vana vavo vapiwawo zvakapiwawo mamakomero.
Vanongotidzorera wedospecian yataiwanai ndofunga zvinobatsira.
Mwana werimwe gamba rakaradzikwa pamarinda emuchinoi Shepherd Chiku anoti hapana chavari kuwana sezvo vanina vake vachifanirwa kuenda kuchikoro.
So far hapana zvama mabenefits anenge aripo besides kuti tangoyo nhasi tingoremekedzawo vabereki vedu as a nation nevamwe.
Shepherd anoti dai vana vevaimbove varwi verusununguko vakafa vawaniswa mukana pane zvirongwa zvinoyamura vechidiki munyika.
For example, we still are still my youth and we still growing with my projects and one is one that need out. Probably not kuti maybe in the sense that it will be an added advantage to us as children or for veterans to be given priorities on mama programs and it were a youth funding.
Mudzimai wava Ben Gumbe, amai Clarissa Gumbe, vanoti vakambonyoresa mapepa ekuti vapiwe mari asi hapana chakauya.
Takatombenda tikanofiliswa mafomu tikanzinzi hapana chakabuda.
Amai Gumbe vanoti vaida kumbosangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yekuti vararame asi musangano uyu hauna kuzoitika sezvo vaida kutaura zvichemo zvavo zvose.
Vakambotiti vakambaita vakazoendwa maelections since Wednesday kudiwa kuHarare. Saka tanditi just a group, tanditi a group of my widows. Hatina kuzoenda chizadzi kuda kunosangana nepresident. Wandati isusu president wacho tiri kutovada tingautaura zvinhu zvakawanda. Wasambofasi takasambobvira kudharaka senini handina mwe mwana akatengerwa napukeni naagumani vaingogara kumatitesha. Saka unongonzwa kumbouye kuti hapana zvandingaita ndingagare gumba just regaini kuenda zuva racho.
Asi mumwe wechidiki anga ari kumhemberero dzanhasi muchinoi muzvari Jacqueline Moyo vanoti vana nemhuri dzakasiyiwa nemagamba vanofanirwa kushanda kuti vararame sevanhu vose nekuti vanhu vakawanda vakarwa hondo yechimurenga nenzira dzakasiyana.
Indorotoyamaizika ngasingotienda kuti vari hama dzavo dziri dzakavigwa kuHeroes Acre dzakatorekognizwa kunzi magamba. Kune vamwe vari kunze uku vasina kana kumbopiwa chicherechedzo chekunzi vakafira nyika. Kaivo ngavatoshandawo semumwe munhu wese.
Madzimai kana varume vemagamba akapiwa ruremekedzo rwegamba redunhu hapana chavari kupiwa semubhadharo webasa rakaitwa nevarume kana vakadzi vavo. Hatina kunzwawo kuti varume kana vakadzi vakasiyiwa nevakaitwa magamba enyika vanopiwa mari sezvo vakawanda vavo vanga vasingade kutaura nezvenyaya yemari nekutya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vakambove mutewedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Tokozile Matutu vashaya nhasi mangwanani muHarare. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata eMatabeleland North musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera, amai Matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuve gurukota redunhu reMatabeleland North mushure mekunge vamboitwa mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai Matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kuLupane rinova guta redunhu reMatabeleland North. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nengo ye Central Committee yebato rezanu PF uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti amai Matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Muri yeZimbabwe nhasi yamuka ichinzwa nhau dzakashata chose kushayikira namai vedu amai Tokozile Matutu aimboyo gavhena kuMatabeleland North vakambobata chigaro chihombe chokuita icho vhaise wasecretary for women affairs mubato redu rezanu PF vazorora nhasi. Tine urombo zvikuru kumhuri yekwamai Matutu, mhuri yeZimbabwe yese, tichiti isusu ngatinyaradzwe naMwari, ndo vanoziva mashanda basa renyu amai. Kuzorora henyu murugare muri gamba remagamba makara hondo yenyu.
Gurukota redunhu revulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaAbsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yezanu PF vati kushaya kwaamai Matutu kwavo yavasingafungire vachitiwo vanoona amai Matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai Matutu avo vangava vane makore makumi mashanu vasiya murume vaJonathan Matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai Matutu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemunyika yeMali zvakavhota nezuro musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa kana kuti runoff paine kuchengetedzwa kwakasimba chose senzira yekudzivirira mhirizhonga. Moto mukuru kwazvo uri kupisa dunhu reCalifornia uyo usati wamboonekwa munhoroondo yedunhu iri wakwanisa kuderedzwa nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana zvichitevera kubudirira kwakaita chikwata chiri kurwisana nemoto uyu mukupera kwesvondo pamwe nemamiriro ekunze akanaka. Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vakoshese utsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vachiita manyoka aneropa sezvo vangange vabatwa nechirwere chetyphoid. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Rutendo Bonde vanoti dambudziko retyphoid rakatekeshera mugweru. Sangano reGweru Residents Forum nhasi razivisa kuti pane vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere ichi, vamwe vanhu mazana matatu vakarapwa. Sangano iri rinoti dambudziko iri riri kuwanda kuMkoba Township, nzvimbo inogara veruzhinji. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Chirwere chemanyoka ichi chinouya ne kusaita utsanana patinoenda kuchi kuzvimbudzi. Patinoenda kuzvimbudzi tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko, vageze maoko nemvura ine sipo. Kana wasina sipo woshandisa madota, asi wanofanha kugeza maoko wasati wabata chikafu zvakare tinoti wanogezai maoko mugeze chikafu chenyu especially ma vegetables nemvura yakanaka yakachena ndinoziva kuti kazhinji munzvimbo dzedu dzemumataun mvura inonetsa nekuti tinomirira mvura inouya mumatepi mvura yacho isipo saka toda kukurudzira especially vanhu vari mumataun edzai nepamunogona kuti muite mvura yenyu yamunozvichengetedza personal hygiene nekuti zvirwere zvemanyoka hazvisarudziba kuti nekuti nii ndinogara kwakanaka ndine bhoho rangu saka manyoka handimaiti typhoid handiiti ukanzwa kuti uri kutemwa nemusoro uri kupisa mwiri uri kuita manyoka yambiro yandingaiti ndeyekuti wanhu endai kumakliniki munotarisa kuti angori manyoka nje here kana kuti yachirwere chetyphoid
chirwere chetyphoid ichi chinoratidza nekuita sei
kazhinji kacho munhu anotanga kuita manyoka anenge apisa muviri manyoka acho dzimwe nguva anenge aine tiropa mukati but ukangoita manyoka nyange usina kunzwa musoro kana kupisa muviri unotongoziva kuti izvi nezvi tiri panguva yatiri iyi its called an epidemic alert saka zvinoreva kuti nenge uine chance yekuti pamwe uri munhu anechi ane typhoid iri kutaurwa
munoyambira kuti vanhu vaite sei kana vachinge vaona kana vafungira ivo kuti vabatwa nechirwere ichi
zvakanaka ndezvekuti maclinic edu vashandi vanoshanda kumaclinics vane training yakasimba yekubatsira vanhu nenyaya yezvirwere zvemanyoka nekuti takambozviita takamboita cholera gore riya rakauraya vanhu vakawanda saka vanhu vese vanoshanda mumaclinics vane training yakanaka saka ndinovimbira vanhu kuti tangai kumhanya kumaclinic ngatisamirire kuti yowendamirirani first thing kuenda kuclinic vane matesta vanoita vanokubatsira nemadripi kwavanoita kuti chirwere chisaite sei chisapararire muvanhu
zvii zvinonyanyokonzera chirwere ichochi
utsanana hwedu mumagariro edu nemararamiro edu dunga munhu ndozvinokonzeresa zvirwere zvetyphoid nekuti chirwere ichi pachirungu chinonzi communicable disease zvinoreva kuti chinofararira kuti inini ndinacho wese munhu wandinofamba ndichimhorosa ndiri kumutapurira chirwere chiyachi saka ndinoziva kuti vanhu vanovanzonzi kana nguva yetyphoid imbomirai kuita sei kushekana maoko kumhorosana nemaoko nekuti hauzivi kuti munhu waunomhorosana naye akageza maoko here kana kuti ane paasiirira pamwe ashayiwa zipo pamwe ashandisa mvura yemukapu nekuti mutepa haisi kuita sei haisi kubuda so we can first of all refrain from handshaking kungodya chikafu chisina kugezwa especially mafruits and vegetables ngatiregedzei uyezve tikakwanisa kunzoti personal hygiene yekuenda kuzvimbuzi I think tinofanirwa kuita sei kuita more careful kechifo ndingati storage of water nekuti mvura yedu haisi kubuda every day mumateps muzimbabwe tinoti vanhu vanenge vaine mvura yavo yavanenge vakastowa mudzimba mvura iyoyo ngaichengetedzwe zvakanaka mumake sure kuti mune container yakachena yakavharwa yekuti munoti mvura yekugeza iri kwayo yega mvura yemukitchen inenge iri kwayo yega musavhenganisa mauses mapepose emvura iyoyo
vanga vari dr Rutendo Bonde vachitaura vari parunare vari muHarare naMavelous Muhlanganyawe westudio 7 magweta ari kumirira mutungamiri webato rezano pf vaemarson munangagwa anoti atanga urongwa hwekupikisa zvakakwidzwa kudare repamusorosoro nevakakwikwidza vakamirira mdc alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vanelson chamisa vachipikisa zvakaziviswa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec zvekuti vamunangagwa ndo vakakunda musarudzo mumwe wemagweta ari kumirira vamunangagwa uye vari munyori anoona nezvemutemo muzano pf vamunyaradzi paul mangwana vanoti ivo nechikwata chavo chemagweta vaedza kunosvitsa magwaro avo kumunyori wezvematare nhasi asi vava namahofisi ake akavharwa sezvo riri zororo remagamba nekudaro vamangwana vanoti vachasvitsa magwaro avo kudare nemusi wechitatu
patasvika kudare reconstitutional court tawana maofisi aregistra akavharwa nokuda kweholiday yanhasi saka patavatsvaka vatizivisa kuti vachavhura maofisi avo nomusi wechitatu saka nomusi wechitatu mangwanani tichaendesa mapepa okukwikwidza nyaya yakakwirirwa kudare navachamisa mapepa edu atova redi magweta edu akatopedza kugadzirira kuti vanodefenda purezidendi Mnangagwa vachibudisa zvakare pachena kuti vachamisa vari kuda kutamba nepfungwa nenguva yevana vezimbabwe vanoziva havo kuti vakadyiwa election mapepa avo haana musoro ndokuda kungopedzera vana veZimbabwe nguva pano kuti tiende mberi nokugadzirisa ikonomi yedu chitungamirirwa nababa Munangagwa.
Zvii zvikuru zviri mumagwaro enyu zvamuri kupikisa nazvo?
Mutemo wenyika hautibvumiri kudhisikasa nyaya dziri kuinda kudare nemidia munonzi maenda mberi kwematare, asi chandingangoziisa ruzhinji ndechokuti tichabudisa pachena kuti nyaya yakamhangarwa navachamisa haina musoro. Tanga tisina tarisiro yokuti munhu ari kudzidzira kuita gweta savachamisa angatambisa nguva yedare neruzhinji rweZimbabwe achiendesa nyaya isina musoro kudare, asi zvizhinji tichazoratidzira mumagwaro ataendesa kudare.
Chikwata chenyu chemagweta chakakura sei vamangwana?
Akawanda magweta edu, tatora nyanzvi dzomutemo, asi hatina kuita savachamisa vanonotsvaka magweta kuSouth Africa. Isu tashanda navana vemuno vakadzidziswa muno vanonyatsoziva mutemo wedu muno.
Pamaenda nhasi kudare, manga musina ruzivo here rwokuti nhasi izororo?
Tachizo edu kuti nhasi izororo, asi tanga tichitarisira kuti nokuona impotensi yekesi matare edu anosizviita kuti kana paine kesi ine such impotensi seiyi yakamisa kuenda mberi kwenyika anogona kuita sit even neholiday.
Vanga vari rimwe remagweta ari kumirira vaEmerson Munangagwa, vaMunyaradzi Paul Mangwana vari paRunare muHarare neStudio 7. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Suvanda vanoti havashamisike nedanho reZANU PF iri sezvo iri kodzero yemunhu wese, kusanganisira veZANU PF ivava, kuenda kumatare vachipikisa magwaro avo.
Ndinofunga ndizoratidza kuti vanhu ava vanotya nekutanzwa kuti vari kuenda kukoti vachiti ivo nyaya haifaniri kusvika kumatare edzimhosva nekuti purezidhendi Emmerson Mnangagwa vanga vasina kuwana mapepa nenguva yakakwana. Isu tichiziva kuti vakapuwa mapepa musi wechishanu rupiri pakazotumirwa zvemamwe nasherif. Saka tiri kutongoziva zvitori pachena kuti ZANU PF yotya kuti chokwadi chabuda pachena nekuti sezvo zvinotaurwa pachirungu numbers don't lie.
Ko zvavari kuti mhaka anonoka kusvitsa mapepa mukati memaawa 48 kana mazuva maviri anenge achikurudzirwa nemutemo kuti pange pachiitwa recount kana kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo, munotiwo
President Nelson Chamisa havasi kutaura zverecount. Vari kutaura kuti result rakaiswa ranga reservesout rakabva kumaelections, vachigumba vakangotora namba yavanoda vakati ndiyo yatinopa vaMunangagwa, yatinodazve ndiyo yatinopa vapresident Chamisa. Izvozvo ndinofunga ndo zvakakosha, ndo zvatiri kumhanyisana nazvo. Iyi nyaya yavo yerecount yava imwe nekuti hazvibatsire kuita recount isu tichiziva kuti panguva shomanene pachipera kungoita maelections vanga vari mushishi kunyoresa mavifomu matsva. Kana vanga vachidaro tinotofungidzira kuti pamwe nemaballot paper imomo makatoitwa tampering. Saka chokwadi chiri pachina ndicho ichi kuti kana pachivhurwa maballot box akavhoterwa panenge pasingatarisirwe nyaya yerecount, panenge pachitarisirwa nyaya yekuti tione kuti maballot paper arimo imomo akamira sei uye ndo aivhoterwa nevanhu here. Zvakaita seizvozvo recount haibatsireba kana tichiverenga zvinhu zvinenge zvakaiswa imomo neZANU PF ishanda pamwe chete neZEC. Chakakosha ndechekuti koti itaure kuti maresults akataura navachigumba haana kufanana nemaresults aibva kumaelections nekumapolling centers.
Vanga vari mutauriri wavaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Suvanda vachitaura vari paRunare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva remagamba racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiitiko ichi kwemapato makuru maviri eZANU PF neMDC. Mhuri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Magweta ZANU-PF arikumirira mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa anoenda kumatare edzimosva kunosvitsa magwaro avo asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi rangariri zuva rezororo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.